Ini ndetwa ngoni chigwana ndiri certified diabetes educator musangano rinoita nezvechirwere cheshuga muZimbabwe diabetes peer educators of Zimbabwe basa redu tinodzidzisa vanhu kurarama nechirwere cheshuga kuti chinomanejwa sei kana munhu achinge abatwa chirwere nachiremba. Chiremba vanorifeya kwatiri kuti tidzidzise munhu abatwa pamwe chete nemhuri yake kuti chii chinombonzi diabetes, uye kana munhu wava nediabetes lifestyle yawakutedzera kuti munhu urarame kuti chimanejeke inenge iri lifestyle yakaita sei. Kazhinji kana munhu auya kwatiri arifewa nachiremba kureva kuti anenge ateswa pamedication yaanofanira kunge achitora, saka zvoreva kuti takumudzidzisa kuti nemedication iyi manyoti tine mhando ingati mbiri dzechirwere cheshuga. Tine vamwe vanorapwa nemapiritsi, toita vamwe vanorapwa neinjection. Saka zvakuenderana nekuti munhu iye aunzwa kwatiri nachiremba aiswa pajekiseni kana pamapiritsi. Saka tachikumubatsira manje kuti iwo zvawapa mapiritsi, upenyu hwako nelifestyle yako nokudya kwako nokuita kwako maexercise zvinofamba zvakadai. Kana uri painjection painsulin, upenyu hwako nezvimwe zvese zvakufambawo zvakadai. And then kazhinji tinowanzoda kuita mafamily counseling sessions kuti vemhuri vanzwisise kuti kana vari baba kana ndimai kana kuti mwana abatwa nechirwere cheshuga akurarama sei, kuitira kuti family support yakakosha zvikuru kumunhu anenge achangobva mukubatwa nechirwere cheshuga. Saka munoona kuti zvidzidzo zvedu zvinokavha mhuri yese, tobva takavha zvakare kunyange nekudya kwacho, tichiona kuti ivomba mavo vanombowana kudya kwakaita sei.
Tombopinda ipapa pakudya, chikafu chipi chinofanira kunge tichidyiwa nemunhu anenge abatwa iye ane shuga?
Kazhinji tinokurudzira yatinoti traditional diet, kudya kune rafeji yakanyanya, kudya kusina mafuta akawanda, kudya kusina salti yakawanda, zvikuru sei kudya kwekwe kwatinowanzokombera kwaimboitwa nevakuru vedu vechinyakare, madyira avaita vakuru vedu vechinyakare. Achisiyanei isu sezvinezvi taakudya kudya kwandingati western food. Saka tinenge tichikurudzira kuti kana zvichikwanisika ngavadye chikafu chine rafeji zvakanyanya, chinobatsira zvikuru pakumaneja chirwere cheshuga. Saka tinokurudzira zvakanyanya traditional diet, chikafu chisina mafuta akawanda, chikafu chisina salt yakawanda, nekuti munoona kuti kazhinji kachenye vanhu vanowanzobatwa nediabetes zvinowanzofambirana zvakare nechirwere chehigh blood pressure, zvazvowanzosiyana.
Zvakakosha sei kuti vanhu vawane rudzidzo rwamunopa urwu pamusoro pechirwere cheshuga?
Chirwere cheshuga chikasazikanwa ama kurarama nechirwere cheshuga usingachimaneje zvinodikanwa zvinokonzeresa matambudziko akasiyana siyana akafanana nokuti munhu mukana stroke unenge wapo, munhu mukana wokuita heart attack unenge wapo, munhu mukana wokuita kidney failure unenge wapo, munhu mukana zvakare wokuti pabonde pasafambe zvakanaka yatinoti atoti masexual dysfunction diseases aya anowanzokonzereswa nepoor control yechirwere cheshuga. Sozoita vamwe vanoita maronda, kana munhu uchirarama uri mupoa control ukaronda pagumbo kana tichakubata pai chironda ichocho, chinonetsa kupora kwacho chozosvika pakuti munhu adamburwe gumbo kana whatever pati inenge yabatwa nechironda. Saka isusu tiripo kuti tidzivirire atinoti malate complications of diabetes anowanzokonzereswa nekuti munhu anenge asingazive kuti ndomaneja chirwere ichi sei.
Tiri ipapo regai ndichibvunza kuti munhu angazive sei kuti ane diabetes kana achinge audzwa zviye navachiremba ouya kwamuri, imi munoti anofanira kuita sei?
Kazhinji kana munhu auya kwatiri arifewa nachiremba kureva kuti anenge ateswa pamedication yaanofanira kunge achitora. Saka zvoreva kuti takumudzidzisa kuti nemedication iyi manyoti tine mhando ingati mbiri dzechirwere cheshuga. Tine vamwe vanorapwa nemapiritsi, toita vamwe vanorapwa neinjection. Saka zvakuendera nekuti munhu iye aunzwa kwatiri nachiremba aiswa pa Jackson kana pamapiriti. Saka tachikumubatsira manje kuti iwo zvawapa mapiriti upenyu hwako nelifestyle yako nokudya kwako nokuita kwako maexercise zvinofamba zvakadai. Kana uri painjection painsulin upenyu hwako nezvimwe zvese zvakufambawo zvakadai. And then kazhinji tinowanzoda kuita mafamily counseling sessions kuti vemhuri vanzwisise kuti kana vari baba kana ndimai kana kuti mwana abatwa nechirwere cheshuga akurarama sei, kuitira kuti family support yakakosha zvikuru kumunhu anenge achangobva mukubatwa nechirwere cheshuga. Saka munoona kuti zvidzidzo zvedu zvinokavha mhuri yese kuti vazive kuti hama yavo yabatwa nechirwere cheshuga achazenge achirarama upenyu hwakaita sei nguva dzekudya. Tobva takavha zvakare kunyange nekudya kwacho tichiona kuti ivo mumba mavo vanombowana kudya kwakaita sei, nekuti mumba munodyiwa dzimba tinodya zvakasiyana siyana. Saka tinenge takuongorora kuti tivabatsire kudya kuti kwavanembawani avanoita zvakamira sei.
Tombopinda ipapa pakudya, chikafu chipi chinofanira kunge chichidyiwa nemunhu anenge abatwa iye ane shuga?
Ya, kazhinji tinokurudzira yatinoti traditional diet, kudya kune rafeji yakanyanya, kudya kusina mafuta akawanda, kudya kusina salt yakawanda, zvikuru sei kudya kwekwe kwatinowanzokompea kwaimboitwa nevakuru vedu vechinyakare. Madyira avaita vakuru vedu vechinyakare achisiyanei, isusu vezvinezvi taakudya kudya kwandingati western food. Saka tinenge tichikurudzira kuti kana zvichikwanisika ngavadye chikafu chine rafeji zvakanyanya, chinobatsira zvikuru pakumaneja chirwere cheshuga. Saka tinokurudzira zvakanyanya traditional diet, chikafu chisina mafuta akawanda, chikafu chisina salt yakawanda, nekuti munoona kuti kazhinji kacheni vanhu vanowanzobatwa nediabetes zvinowanzofambirana zvakare nechirwere chehigh blood pressure, zvazvowanzosiyana. Saka tinenge takungota kuti tiedze kuderedza mukana wekuti BP isazopota ichikwira. Saka kazhinji ndozvatinokurudzira vanhu vedu izvozvo, chikafu chine rafeji zvakawanda chaizvo zvikafu zvine rafeji.
Vamwe vangada kuziva kuti ndezvipi zvikafu izvi zvamunoti mimi zvinobatsira?
Zvakafanana ne zviyo, mapunde, mavegetables, mawhole grains foods ndezvikafu zvinowanzonyanyobatsira zvakanyanya. Mawhole grains foods, masoya products, icho chikafu chine rafeji zvakanyanya. Miriwo yose tinoikurudzira, chinhu chinenge chakanaka chose kuti muriwo yose tinoikurudzira chaizvo kuti ibari vanhu vane chirwere cheshuga vafanira kutodya muriwo uye zvakanyanya kudarika nyama. Kazhinji kacho tinototi half of the plate ngainge iri mavegetables. Mavegetables anogona kuitwa salad, kusanganisa zvakasiyana siyana kuti mavegetable anga anotinaka especially kuvana vadiki. Saka kazhinji tinokurudzira mhando dzose dzemuriwo.
Mungatimi huwandu hwevanhu vari kuuya kwamuri vachinge vabatwa nechirwere icho cheshuga hwakamira sei tichitarira pavarume nemadzimai munyika?
Ndingati huwandu hunenge huri kuratidza kuti chirwere cheshuga chiri kuwanda muZimbabwe, kunyange zvedu tisati tava yatinoti mastatistics akanyatsoti chekete, asi tinoona kuti varume nemadzimai tiri kungowana vachingouya zvakada kufanana. Asi zvakanyanya kuvarume tiri kuita macounseling sessions akawanda kuvarume kudarika madzimai. Iyezve mazuva achangopfuura kunyange nevana zvakare vana vari kubatwa zvakare nechirwere cheshuga. Saka zviri kungoti siyanei siyanei huwandu hwevanhu vanouya, vana vechidiki, madzimai, varume. Tina zvedu mastatistics atikaatati tingati tingape nyika kuti vakawanda zvakanyanya ndevapi, asi zviri kungouya zvakada kutoenzanei especially vanouya kuzwana rubatsiro rwekuti vanga control sei kana vanga manage sei chirwere chediabetes.
Vamwe vanenge vakateerera vachida kuzonzwa zvakazara panyaya yemabasa enyu vanokuona ikupi?
Marare vakasvika pa number 41 Baines Avenue. Vanokwanisa kutiwana kana muri mukatika muma provincial hospitals mose tine mapazi kana kuti tine vakatrainwa kubatsira vanhu vanenge vaine chirwere cheshuga. Vane mazuva avo akasiyana siyana tinoti madiabetic clinic days. Pavanouya vachidzidziswa vachionekwa nachiremba vari kuchinjirwa mushonga vari kuwedzerwa mushonga vachiwedzerwa zvikuru sei mumaprovincial hospitals. Kune mukana iyoyo yekuti pese panowanikwa zuva rakatarwa kuti vanhu vane zvirwere zveshuga vange vachionekwa uye vachidzidziswa.
Zvakakosha sei kuti vanhu vawane rudzidzo rwamunopa urwu pamusoro pechirwere cheshuga?
Chirwere cheshuga chikasazikanwa ama vadiwa kurarama nechirwere cheshuga usingachimaneje zvinodikanwa zvinokonzeresa matambudziko akasiyana siyana akafanana nokuti munhu mukana stroke unenge wapo, munhu mukana wokuita heart attack unenge wapo, munhu mukana kidney failure unenge wapo, munhu mukana zvakare wokuti pabonde pasafambe zvakanaka atinoti atoti ma sexual dysfunction diseases aya anowanzokonzereswa nepoor control yechirwere cheshuga. Tozoita vamwe vanoita maronda kana munhu uchirarama uri mupoor control ukaronda pagumbo kana tichakubata pai chironda ichocho chinonetsa kupora kwacho chozosvika pakuti munhu adamburwe gumbo kana whatever pati inenge yabatwa nechironda. Saka isusu tiripo kuti tidzivirire atinoti ma late complications of diabetes anowanzokonzereswa nekuti munhu anenge asingazive kuti ndomaneja chirwere ichi sei, ndodonzo redu guru. Nekuti zvinhu izvi kana zvakanganiswa maziso anogona munhu anozopedzisira ava bofu kana achirarama neshuga yakakwira kwenguva yakareba asingazive kuti ndei maneja chirudzwai. Saka ndodonzo redu rekuti tidzivirire maziso, tidzivirire mwoyo, tidzivirire itsvo, mumbawo muve nemufaro pabonde, makumbowo tidzivirire nhau yekudamburwa kwemakumbo kuburiza nekuti munhu asi kumaneja chirwere zvakanaka chediabetes.